This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 26, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bato rakavambwa kunze kwenyika nezvizvarwa zveZimbabwe makore maviri apfuura reZimbabweans United for Democracy, kana kuti Zunde muchidimbo, rinoparura mabasa aro munyika.
Makanzura emugweru akambomiswa basa nava Ignatius Chombo, ochema-chema nekupindirwa kwavanoti kwavachombo mumakanzura, vachiti vachombo vari kuda kuparadza makanzuru ose anotungamirwa neMDC.
Vadzidzi vonetsekana panovhurwa zvikoro sezvo vasina mari.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe bato rezvevatongerwo venyika reZimbabweans United for Democracy, kana kuti Zunde muchidimbu, raparura mabasa aro muZimbabwe nhasi. Bato iri iro rakaumbirwa kunze kwenyika muna 2013, rinoti rinobvumirana nemapato anopikisa munyika ari kuti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuitira kuti mapato ose ave nemikana yakaenzana musarudzo. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuparwa kwebato rawo muHarare nhasi, akafanobata chigaro chemutungamiri webato iri vaFarai Mbira, vanoti bato ravo rakaumbwa kunze kwenyika sezvo kuriko kusinganetsi kuita misangano uye vaona zvakakodzera kuti vachitanga basa mukati menyika. Vati mutevedzeri webato ravo ndiJustice Benjamin Paradza, avo vakatiza munyika makore akati kuti apfuura vachipomerwa mhosva yeuori. Vambira vanoti vakarwa hondo yerusununguko uye vaParadza ndivo vavaikumirira bato iri kuNew Zealand. Vati bato ravo harisi kufara neutongo hwebato reZANU-PF, asi vati parizvino vanobvumirana nemamwe mapato anopikisa kuti sarudzo mukati menyika hadzina zvadzinoburitsa kana mitemo yesarudzo isati yavandudzwa.
Isusu hatipokani nenyaya yekuti maelections anobirirwa. Saka urongwa hwedu ndehwekuti izvo tisanganise pfungwa dzevanhu vemuZimbabwe vese kuti chii chatingaite kuti izvo chii tiwane kuvhota kune kunoreva chinhu. Mukatarisa even muZANU vakavhota maprovinsi acho ese kuti vaakuda maemujuru, nobva demo radzika pavari. Ezvinezvi vakatorasirwa vavahwina 9 out of 10. Zvoreva kuti kubvira muZANU macho chaimo chaimo havasi interested neizvozvo, ndo zvavari kuita kunyika.
Vambira vati bato ravo rine nhengo pasi rese munyika dzakaita seUnited States, South Africa, Germany neAustralia, uye parizvino ratanga kuvhura mahofisi matunhu ese munyika uye richashanda nemamwe mapato ese anoda shanduko munyika. Imwe nhengo yechidiki mubato iri vaRomeo Muswe vati vane tariro yokuti bato reZunde richaunza shanduko munyika.
Bato iri rine ramangwana rakajeka, and chatiri kudia ndechekuti vari kutaura kuti fear is not an option within Zunde. Saka nine kudaro vari kuti pachivimbo chekuti tinogona kuenda mberi.
Mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vanoti kunyange hazvo vanhu vakasununguka kutanga mapato, zvinhu zvakaoma kuti mapato aya ashandure mamiriro ezvinhu munyaya dzesarudzo munyika. Vagwaze vati mamwe mapato akaita seMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai akatomboedza kuita izvi ari muhurumende akazvitadza. Mune imwe nyaya, kanzuro yeguta reHarare inoti vagari vakawanda muguta vave kunyunyuta kukanzuro pamusoro pedzimwe dzisvondo idzo inoti dziri kuita ruzha muguta. Munyori mukuru weguta vatendai mahachi vati kana izvi zvikaramba zvichiitika, kanzuro yavo ichamanikidzwa kutora matanho akaomarara.
Isu sekanzuro mukaramba muchiita ruzha tino imbura zvatakatsidzirana zviyezvi nokuti munenge musina kuteera mutemo watakabvumira kuti mutevere saka ipo pano ndiri kuti machechi zese ninzwai kuti ruzha muvanhu kwete tibatsirane tifambe zvakanaka kuitira kuti tinoziva zvamurire zvakanakira vanhu zvakanakira tese asi ruzha harina kunakira munhu tinokukumbirisai
asi mukuru werimwe remasangano anomirira mamwe masvondo reevangelical fellowship of zimbabwe vashingi munyeza varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi vachiti havasati vawana chichemo ichi kubva kukanzuru uye kuti inhengo dzesangano ravo here kana kuti kwete dziri kuita izvi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Makanzura matatu ebato reMDCT muguta reGweru ayo akambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo achipomerwa mhosva dzekutadza basa pamwe nekushandisa midziyo yekanzuro zviri kunze kwemitemo anoti danho iri rine zvematongerwo enyika mukati. Kanzura Albert Chirau wekuward 11 avari kupomerwa mhosva yekurendesa imba yekanzuro zviri kunze kwemutemo vanoti zvinozivikanwa kuti chido chezano PF ndechekutora guta reGweru kubva kuMDCT izvo zvave kuitwa nenzira isina kutsarukana. Vachombo vakanyorera tsamba makanzura matatu aya anoti vaChirau, vaMoses Marecha pamwe navaKenneth Stole vekuward 4 vachivazivisa kuti vakanga vambomiswa basa kubva panguva yavakatambidzwa tsamba idzi. Ngatinzwei vaChirau vachitsanangura.
Kachamaza ajonga kandimiri nekuti zvinhu zviri kuteera matauriro akaitwa nevakasi kuere namai munangagwa uye navamunangagwa vachiti vada kutora Gweru naizvozvo kuitwa kwezvinhu izvi vatiri tinoiti political victimization isu tiri kungoti kana vane zvavanenge vanyora vati varida kuita haiwa suspension is just a process inongofoloiwa kana pane zvavanofunga kuti pane zvakaitwa zvakatadzika yeo tichaona hedu mberi asi ini takanzira Chirau ndakatomboendesa kujeri ndikavata mumajeri ndichiitwa investigation nestate nanhasi ndanga ndakangomirira kuti vamwe vachandimisa kujeri kana kuti vachandimisa kumakotsi asi nanhasi hapana chakati chabuda asi vodzoka zvoita investigate the same story zvichibva zvaratidza kuti pane agenda not yekuti zvinhu zvavari kuclaima asi yekuda kutiburisa mukanzu.
Matanho api amuri kuurongwawo kutora mushure mekutambidzwa tsamba yekumiswa basa
kangoendesa kumusangano handichakwanisi kutaura danho remusangano kuti ndaita mudiki asi kuneyo musangano vane maprocesi avanonge vachitorawo.
Kanzura Albert Chirau vari parunare muGweru. Tabatawo kanzura Marecha wekuward 5 ava vari kupomerwa mhosva yekutengesa jecha kumusha weSenga.
Nyaya dzandiri kunzi inini ndakaita handina kunge ndamboita kana nyaya dzakafanana idzozvo. Zvakaitika ndezvekuti gore rapera pakaita kuti pane kambani yeJR Goddard yakaikumbira kuti inge ichishandisa gravel rokuSenga ichigadzira project yekuSenga phase 2 yenehosho. Vanyora tsamba ndakaisa kanzo kanzo was the one yandakapa responsibility authorization from there handina zvandakazoita ii ndobva ndakagumira ipapo. Mind you vajonga I am the chairman weaudit weGweru City Council. I was about to corner a click of management yanga ine uori hwayo hwayanga inawo vaanga vatoona kuti netirara kuda kukrosa paari.
Saka matanho api amuri kuuronga wokutora panyaya
iyi? Matanho ari kutotorwa ari kutorwa nepati and party yedu at the highest level, the secretary general in particular is handling the issue.
Vanga vari mumwe wemakanzura akamiswa basa vaMoses Marecha vari parunare muGweru. Tabatawo gweta riri kushanda nemakanzura aya vaBrian Dube avanoti vari kuongorora nyaya iyi kuti vaone nzira dzekupikisa danho ravachombo iri.
Mhosva dziri kupomerwa makanzura awa kutaura chokwadi tinongoona semanyepo uye seurongwa hwezanu PF zvichitungamirirwa navice president vamunangagwa vanova vanobva muMidland province vakambotaura pavakauya kuGweru kunoko kumazuva apfuura vachiti vanoda kutora back Gweru ndofunga vachida kuratidzira kuti vagooneka hama dzavo sekuti vane masimba kuMidland. Saka zvese zviri kuitwa izvi tinongoona sekuti ipanic mood yezanu PF yekuti vanoziva kuti havana ruzhinji kuno and vanoziva kuti nenyu resolution yeMDC yekuti hatiparticipate pamaelections wanda wango frustrate wanu, wasisa senda wanu, wachita maviolation wa shitora zini zimbo. Achicha deda ukumuda ifuti leche kuti, zunizo zuziku itkwa, senzira yeku daku retaliata.
Saka imise gwetari kumirira varuma hawa, mata na hapa amuru kutora?
Pane hii, tukudambo monitor tuone, ya hii searching tuone uti, pane liga fremo kire ino tembera wachombo kutiva ito shalaka itazi.
Gwetari kumirira makanzura matatu, vakambo miskwa basa na vachombo, va Brian Dube, varu parunaru mugweru ne Studio 7. Atina ukwanisa kunzwa divira vachombo panya iye. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makatirira ku Studio 7, munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mapurisa emuKenya anoti mupurisa mumwe chete akaurayiwa nezuro uye vamwe vakakuvara apo vanofungidzirwa kuti ndevechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab vakarwisa mapurisa aifamba achichengetedza kumugani wenyika iyi neSomalia. Vakuru vakuru vehurumende yeKenya vanoti kurwiswa uku kwakatanga nezuro manheru apo motokari yemapurisa yakatsika chimbambaira pedyo nemusha weYumbisi mapurisa matatu akakuvara. Zvinonzi mamwe mapurisa aienda kunobatsira vamwe vavo vainge vakuvara akawandirwa nechikwata ichi ndokubva arwiswa, izvo zvakapa kuti pave nekurwisana kunotyisa. Mukuru wemapurisa mudunhu reGarissa muKenya Abdurashid Abdullahi vaudza VOA kuti mupurisa mumwe chete akafa uye vaviri vakakuvara muchiitiko ichi. Al-Shabaab inoti mapurisa makumi maviri akafa mukurwisana kwakaitwa nezuro, asi mapurisa anoti aya manyepo. Garissa iri munzvimbo imwe chete neakarwiswa neAl-Shabaab pachikoro chepamusorosoro, vadzidzi zana nemakumi mana nevasere vakaurayiwa.
Hurumende yemuIraq inoti yatanga urongwa hwekutora dunhu reAnbar kubva kuchikwata cheIslamic State. Izvi zvataurwa paterevhizheni yehurumende nhasi. Izvi zvinoitika mushure memasvondo maviri Islamic State yatora guta reRamadi. Kubva ipapo mauto emuIraq pamwe nechikwata chemauto ari kubatsira hurumende anga achironga kurwisa dunhu iri kuitira kuti aritore kubva kuIslamic State. Munyika munodzimaita kusawirirana nenyaya yekuti poitwa sei nevanhu vanonzi vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe ava vari kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa nenyaya yekushayikwa kwemabasa kunyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kukurudzira hurumende nemakanzuru kuti vabvise vanhu ava mumigwagwa sezvo vai kukonzera nyonganyonga zvikuru muHarare. Rimwe sangano ravana muzvina bhizimusi reConfederation of Zimbabwe Retailers rinoti riri kushayiswa hope nevanhu vanotengesa mumigwagwa ava sezvo vezvitoro vari kutadza kubhadhara mari dzemitero nevashandi nekutorerwa bhizimusi nevanotengesa mumigwagwa vasina chavari kubhadhara kuhurumende kana kumakanzuru.
Asi gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakatiwo hurumende ine urongwa hwekutanga kubhadharisa vanhu ava mari dzemitero. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai uye vakavamba sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaGift Zhwao. Totanga nekunzwa kubva kuna vaZhwao kuti vanoona sei nyaya iyi.
Hadina kuti hadisi kufara isati, nekini toza kuti ndio lezidi ya wari kuita, saka tifikile tino, tifikile kuti tuwane zira kana mkana, nekuti tila igani zesei ya yake, tichikari soku saidi, nekuti uo, nite o sekta, nito kontribita, o kufiska, o mavenda, so wari kuzi kuti mwoni zao, saka tifikile tini, nini tuwezi, holistic approach, that's all.
Vawadzai, munoti kudi inezvichemo zvemaretailers aya?
Kati isusu tagara tinovimba kuti pese panenge paita dambudziko vanhu vakagara pasi vakapanana mazano kuti togadzirisa sei dambudziko rinenge rabuda zvinhu zvinogadzirika. Isusu tinotonzwisisa, tinoappreciate zvavari kutaura, haisi nyekiba inyaya inongotoreka kana tikagara basi samusoro pamwe chete tikati nini sema retailers toita sekugadzisa situation votipawo masubmissions avo isiwo semavenda tovapawo masubmissions edu
vazhwawo ndezvipi zvichemo zvamuinazvo nevari kutengesa zvinhu mugwagwa
tiri kungoti isu chete demo tikagara pasi tikaonesana kuti tofamba sei nekuti dzimwe nguva unoona zvimwe zviri kutengeswa imomo muhodhi hapana mabreaking facilities pamwe pari kuhendirwa chikafu kana kuti munhu ari pakati pamberi peshop paentrance saka tiri kuti tikagarisana pasi tikaonesana tichipanana pfungwa ndofunga tikwanisa kufamba mberi
vawadzai sei vanhu vari kutengesera zvinhu pamberi pezvitoro
ndingati malocal authorities edu vari slow pakugadzisa nyaya inya isusu senational vendors union takatombovapa gwaro ratakanyora tichiti iyi ndoyatinoona inogona kutibatsira kuorganiza mavenda kuti akwanise kunge achishandira panzvimbo dzinenge dziri designated takanyora gwaro rinomapeji akawanda kwazvo tikaisa kuhofisi dzatown clerk asi chinongozopedzisira chava kudhitebha nyaya idzi nyaya yekuti munopa maproposals enyu but munosvika pamuita sekusateregwa titori clear isusu tinotoda kutobatsira nemalocal authorities negovernment yacho kuti mavendors aite zvinhu in an organized way tine masubmissions edu maproposals edu ekuti kana ivo tikamatora tikatanga zvino kuherengedza nemamwe vanenge atigoo kana sekumaretailer ikoko kana ivo malocal authorities acho tinobuda nechinhu chitsvenu tinodadisa chaiko
vazhwawo muri kuedzawo kugadzirisa dambudziko iri sei muri kumbotaurawo here nekanzuro nevakuru vehurumende
hongu izvozvi zvinofunga tatonekakechitatu aka tichiita misangano imwe yacho tichitombodaidzaiwo vakuru vemavenda tine umwe musangano watichaita futi muna jini imomo watiri kudaidza vakuru vehurumende nekanzuro remavenda kuti tibva tagara pasi toonesana toidaedza kuti tiite confrontation asi toita mushandira pamwe chete
vawadzai muri kutiwo kudii nezviri kutaurwa navachinamasa kuti munofanira kutangawo kubhadhara mitero
isu hatina dambudziko nenyaya yekuti mavhenda abhadhare mitero tinongori nedambudziko nemaproposals anenge achisiya vhenda asina kana sendi muhomu kana vachibhadhara mitero iyi ngazviitiwe pachena mavhenda ngava involved pakudetemaina nyaya dzavo nokuti moto yedu yava yekuti pana chavhenda chinoitwa pasina vhenda saka kana vakauya isusu tinoteerera tinenge tichidawo kunzwa kuti maproposals avo akamira sei haasi yevhenda asina here kana kuti vhenda otorerwa zvese and vhenda anofanirwa kuva involved kana tichiita madecisions iwayo ende vachina masa kana vati ivo vachiti ndo zvavari kuda kuita isu tiripo samavhenda isu hatina dambudziko nokusangana navachina masa chero ani zvake umwe anenge achida kuita masubmissions kwatiri
mukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel vadzai vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kuna vagifti zhwawo vesangano reconfederation of zimbabwe retailers vanga variwo muharare
Masangano evechidiki ari kukurudzira hurumende kuti ikoshese dzidzo yevana uye kuti igadzirise zvese zvinonetsa munyaya dzedzidzo izvo zvinosanganisira kushayikwa kwemabhuku masangano aya anotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo yavo kunyange hazvo vachinge vabudirira mutungamiri nkomo westudio 7 abata amai judith chiyangwa ava vanoshanda nesangano regirls legacy ava vanoti hurumende inofanirwa kuwanisa vadzidzi zvose zvakakosha mudzidzo yavo
mafees ari kubhadharwa nevadzidzi pamayunivhesities apa kunyanyisa mastate universities ese tiri kuona kuti akanyanya kukwira kunyanyisa tichikonsiga mamiriro akaita upfumi hwenyika tichionawo kushayikwa kwemabasa kuri kuitika munyika kuti vabereki vevadzidzi vazhinji vamwe vacho ndovari kubuda mumabasa vamwe vacho ndovasiri kukwanisa kutambira mari dzavo nenguva dzimwe nguva pavanodzitambira mari dzacho dzinenge vadiki saka ndichitaura ndakatarisa kudaro ndiri kuona kuti mari dzainzi tibhadhare sevadzidzi dzinenge dzakakwirisa pakunyanyisa tichikonsida kuti mari yacho haisi kuwanika munyika uyezve tinozoona vana vazidzi vazhinji. For example, ipapa pakatopera semester fee kuUniversity of Zimbabwe, vazidzi vazhinji vakakona kuvazidzi vazhinji vakakona kunyora mazamanishon avo nekuti vaichema vachiti mari dzakadzi takanzi dzibhadhare nehurumende kumauniversities. Asi tikwanisa tikwanise kuziraisa, hatichikwanisa kuti dzibhadhare mari dzake dzakakwana.
Ko, panyaya dzemaloni nemagrants aimbopuhwa nehurumende zviri kufamba sei?
Pari zvino hapana chirongwa chekuti vadzidzi vange vachiwana maloan nekuti kuprogiramu yanga iripo yakagadzirwa nehurumende yainzi yecadetship yakamiswa makore maviri adarika aya nemhaka yekuti hurumende yanga isingakwanisi kuti inge ichiteverera zvidzidzo zvayo ichibhadhara mari idzi kumauniversity. Takazopesera voti izvowo mauniversity hatichakwanisi kuti basa riitwa, hatichakwanisi kuti tidzidzise vana vanga vari pagadetship nekuti haisi kubhadharwa mari yacho.
Hatina urombo vateereri avo vanga vari vaagents gumbo vachangobvawo kuchikoro chepamusoro vachitaura parunare vari muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheThe Connection paLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Zvinonzi kwaita mhirizhonga maofisi EMDC Renewal Team nhasi pamusangano wanga uchiitwa nekomiti yepamusoro yebato iri zvichitevera nyaya yekudanana nemukadzi wemunhu iri kupomerwa mubati wehomwe mubato iri vaElton Mangoma. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi pamahofisi eMDC Renewal Team kuEastleigh muHarare, panga pachiitwa musangano wekomiti yepamusoro yeNational Executive mumhirizhonga inonzi yaita kuti mahwindo emahofisi aya apwanywe uye vamangoma varohwe nevechidiki. Vanzi vauya nenhengo yeprovhinsi mubato iri vabhilivhi tevera, avo vanonzi mukadzi wavo amai yemurai maravanyika vari kudanana navamangoma. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nyaya yevamangoma inyaya yavakamirira kuti matare atanga aizeya.
Hatingati kwaitika zvowe zvowe. Chiripo ripo ndechekuti pane murume ari kunenera vamangoma zvaari kuvanenera. Isusu tangotaura tiri ipapo kuti inyaya iri inonziyo private matter. Kusvika yazoongororwa nemadzitare edzimhosva vanoongorora nyaya dzakadai so, kana kuri kumusha kazhinji inoendeswa kuna sabhuku, kana pazobuda kuti pane nyaya, isusu sepati ndoo patinokwanisa kupindira. Iko zvino sepati hatingapindiri nyaya idzi dzisati dzatongwa. Inyaya dzinokwanisa kupindurwa navamangoma.
Kunyange hazvo vamafume varamba kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi, vati vakamirira kunzwa kune vanochengetedza utungamiriri hwavo pamwe nevanochengetedza mahofisi avo kuti vataure nezvekupwanywa kwaitwa mahwindo pamahofisi aya.
Ndanga ndisipo pataita miting, hapana kuita zvowe zvowe. Zvinhu zvazoitika isusu miting yedu yapfuura, asi vesecurity vachatiudza kuti kana pane zvanga zvasara zvichiitika kana zvinenge zvaitika vanozotinyorera ripoti yatinotarisa isusu.
Pasvika Studio 7 pamahofisi apa, mahwindo anga akapuka nyika uye dzimwe nhengo dzeMDC Renewal Team dzanga dziri pamahofisi apa dzati mahwindo aya apuka nyika panga pachirovana vechidiki vanga vachitsigira vatevera pamwe nevechidiki vanga vachitsigira vamangoma. Hatina kukwanisa kutaura navamangoma nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mune mumwe musangano. Nekune rumwe rutivi, vatevera vanga vadzimawo nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vati havasati vaziva kuti nyaya iyi yamhangarwa here kana kuti kwete. Vamangoma vakanyorera vatsvangirai tsamba gore rapera vachivapomera mhosva yekuita zvinhu zvinosvibisa zita rebato, kusanganisira nyaya dzavo nemadzimai idzo dzaitaurwa mumapepa. Vamangoma vakakurudzira vatsvangirai kuti vasiye basa sezvo maitiro avo akanga osiya chimiro chebato chisina kunaka. Zvichakadai, vamafume vati musangano wavaita nhasi wabvumirana kuti vachinje zita rekuti MDC Renewal Team.
Hatisati tasvika pakubvumirana kuti unonzi chii, asi tati ngatichiendai kumamembers edu tichinovhunza kumazita atingawana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzedu dzemitambo. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Paralympic Committee vaMichael Vulagango vanoti mitambo yevakaremara iri kutarisana nedambudziko rekushaya vanotsigira izvo zvingangoite kuti idzikire munyika. VaBulagango vanoti sangano ravo rakasarudza vatambi vachanga vachimirira vachirimirira vakaremara kumakwikwi eAfrican Africa Games achanga achiitwa kuBrazzaville, Congo muna Gunyana. Vatambi ava vachange vari mitambo yakasiyana-siyana kumakwikwi aya, asi dambudziko rinonzi nderekushaya rutsigiro rwokuti vagadzirire mumakwikwi aya. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaBulagango nezveurongwa hwavo.
Pari zvinezvi tiri kugadzirira mutambo uchange uri kuCongo Brazzaville wemaAfrican Games. Saka tine vana vatakasarudza, vatambi vanosvika vasere vanenge vachizonokwikwidza mumitambo yekumhanya.
Titsanangurewo kuti vana ava vanenge vachimhanya pamitambo ipi?
Vatambi vedu ava vari kungobva kumaprovhinsi akasiyana-siyana uye vanenge vachikwikwidza tingati kutanga pa100 meters kusvika pa1500 meters. Vana ava vanosanganisira vasingaoni uye vaya vane mitezo yatingati yakadimburwa, vatingati maambutees pachirungu. So vana ivava vari vasere kudaro ndo vatiri kugadzirira tichivapa matraining camps ekuti vapote vachinotraina kuti varambe vari pai varambe vakagwinya vakagadzirira kutamba mitambo iyoyo. Uyezve toda kuzama kuti vagare panzvimbo imwe chete nekuti vazhinji vavo vese vagara kuzvishavane kune umwe kochi wedu ari kupota achivatraina. Uyezve tiri kushandisawo imwe mitambo inenge iripo.
Pane zvimingamupinyi zvamuri kusangana nazvo here mukugadzirira mitambo iyoyi?
Matambudziko aripo sisi mavherasi nokuti vamwe vabereki havasi kukwanisa kuti vange vachitumira mwana iyeye kuti auye kunenge kuchitrainwa vamwe vana. Saka iroro dambudziko iroro rombva ratokanganisa kutrainwa kwemwana. Isu tasira kuti hurumende inge ichitipawo chimwe kamutemari kuti mabasa edu ati aendeke.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Paralympic Committee vaMichael Vulagango vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message nemaWhatsApp amunenge matitumira pamwe nemashoko enyu amunenge manyorawo paFacebook yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti, ndinotenda nezvese zvamunobata veVOA, asi isu semhuri yeZisco tinochemera kuti murambe muchibudisa kutambura kwedu. Izvozvi tine vana vakapasa maA-levels avo last year, asi voenda nei kumberi isi tichinongeswa svosve nemuromo. Zvino vachinamasa zvavasanzwi Shona. Inga zvatoipa izvo. Muvaudzewo nechirungu chavanonzwa kuti vatiudze yunivhesiti dzatinofanira kuendesa vana vedu nebhimu yacho kuti tinofamba sei. Maita basa, mutori wenyu wenhau ngambouyawo titandare tese kwezuva rimwe chete zvaro, kana kundipa nhamba dzake tipote tichitaurirana naye. Ndi Patrick Tadzingwa anyora tsamba iyi.
Tinotenda zvikuru mukoma Patrick nekutipa zviri kuitika munharaunda yenyu. Mwanotiwo makadii henyu vakomana, rambai makashinga nebasa renyu. Tinokutendai chaizvo nenhau dzechokwadi. Ndingafare chaizvo mukaverenga tsamba yangu. Ndi Lovejoy Dzviti kwaGutu kwacheninga.
Aiwa vateereri, semazivire enyu kuti nguva ndoinoita shanje. Patinenge takutanga kupinda mugiya rinonakidza, tabva tangosvikawo kumagume ekuverenga zvitsamba dzenyu nhasi, asi rambai muchitumira kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Bato rakavambwa kunze kwenyika nezvizvarwa zveZimbabwe makore maviri apfuura reZimbabweans United for Democracy, kana kuti ZUNDE muchidimbu, rinoparura basa munyika.
Makanzura emugweru akambomiswa basa navaIgnatius Chombo ochema nekupindirwa kwavanoti kuri kuitwa nezvematongerwo enyika mukumiswa kwavo basa.
Vadzidzi vonetsekana panovhurwa zvikoro sezvo vanenge vasina mari dzekuendesa kuzvikoro.
Tava tashuka kumagume churongwa chedusha nasi. Tinoimba kuti muchange mwine suzakare mangwana. Anokuonekai, ndini chonga kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndichiti, mrari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu. Ndokusiyai mwina, chonga na Chris Kandem.